Zvino shoko raJesu rakati ranzikwa muJudhea nomunzvimbo dzose dzakapoteredza. Mumwe mukuru wevachengeti vemirayiro wechiJudha akakumbira kuti Jesu andodya naye kumba kwake. Jesu akaenda akandodya naye. Zvino muguta umo makanga muno mudzimai wakanga ari mutadzi mukuru. Wakati anzwa kuti Jesu ari kumba kwemukuru vanyori vemitemo yechiJudha, iye akaendako. Akapinda akabata chinu chemafuta muruoko rwake, akamira sure kwaJesu. Akatanga kuchema, misodzi yake ikayerera patsoka dzaJesu. Akati aona kuti tsoka dzaJesu dzanyorova, akagwadama akapukuta nevhudzi romusoro wake, akasveta tsoka dzaJesu. Akadzizodza nechizoro chemafuta chinonhuhwira. Zvino mudzidzisi womurayiro wakati achizviona akataura achiti mumwoyo make, dai munhu uyu aiva muprofita, waidai aiziva kuti ndiani amubata uye kuti munhu akaita sei nokuti mutadzi mukuru. Jesu akatendeuka akatarisa kumudzidzisi womurayiro akati, "Simoni, ndine nyaya newe." Simoni akati, "Taura henyu mudzidzisi." Jesu akaenderera mberi akati, "Vanhu vaviri vakatora chikwereti kumunhu mumwe chete nguva imwe chete. Mumwe akatora mari yakawanda, mumwe akatora shoma. Vose vakatadza kuridzorera mari iyoyo, iye akavaregerera." Jesu akati, "Zvino ndoupiko wakanyanya kumuda pavaviri ava?" Simoni akapindura akati, "Handiti ndouyo here akatora mari yakawanda." Jesu akati, "Wareva zvakanaka." Jesu akati, "Tarira, mudzimai uyu akandiitira zvinhu zvikuru. Asi iwe ndakava newe kwenguva yakareba, hauna kundipa mvura yetsoka dzangu, hauna kuzodza musoro wangu namafuta kana kundisveta. Asi mukadzi uyu wakazviita, nanhasi achiri kungozviita. Saka zvivi zvake zvikuru zviya zvaregererwa, nokuti wakada zvizhinji wakaregererwa zvizhinji, wakada zvishoma wakaregererwa zvishoma." Vakanga vagere pakudya pamwe chete naye vakava nemibvunzo mukati mehana dzavo, vakataura vachiti, "Ko, uyu ndianiko une simba rokuregerera zvivi?" Jesu akati kumudzimai, "Kutenda kwako kwakuraramisa, enda hako norugare."